Bato retripu siri noti, nengo zaro shanu, kusangane sila watatu, vare kukukwiza msaruzo zema kanzuru kwa gudune kuchipinge, wakaroa, uye wakato tiza misha yavo, wachichikira kuitu wakafira mberi. Watatu vare kukukwiza, wakaroa ndiva William Tondoro, reward 3 kwa gutu, wakarinkwa kumba kwa wakaroa wacha iso, uye wakale mchenjera iloko, reward 13 na Brighton Nyanisi, reward 14 kuchipinge, au wakaroa, vare pamsangano wavo nezuro. Vamwe vatsigirwe bato iri vavire kwa gutu vapedzisai manjombo na muzare shumira itagu vanoti vakarwa zvakare sondorino mushure mekurwa nechishanu chadarika muzare tagu vanoti vakavingwa pamba pausiku vakarohwa chipomirwa mhosva yekudza studio 7 kuti vakange varohwa nevatsigiri vezanpf
Kwa wakabuwa ndisika padumba pandine operation zaka iti kutorwa bandaba ipapo ndo kuenda kumba ndaka ngono tuwa mapiri tangari kumbandi chibanda akushandisa nchitwa dipeni ya itinan maneru akusena nizuro kaka wana nomeni ni mwe mkuma na wangana ya wakashika pamba wakandi trete na utivaru kuya apagari kipamba kwa kutindata uripa studio 7 saka baba wakabuwa wati aa inine shokupari kwa pamba pangwa ndidiba kwa pana pana banda zingwa pamba isu za ndisi kumba
izi sati niruwaona wama njombo awati varuto karamsango sezoweza npf varuku ya pamba pao maneru oga oga mamtondoro varuku mirira muwati 3 kwa gutu wanoti wakato tiza pamisha pavo nekutu wakavingwa kaviri pakatipe usiku wakasea vavimbiswa kuhurawa nekutu varuku mira varuku batole triple c
ndata katu wata samwea natu wata pamba urutu ngutu wata wane 4 dita katika chiku ya pamba pamba pachingu firinga na nene avaruku tukwa nziruku famba wa shikampe na blarurwe triple c sakatuza kukuraya kena watu ngutu fatu tama mzimu mawaru kugara nekuti munhu mamwiti nezveizvozvo
kuchipinge vahloko avo vari kukwidza vakamirira triple c muwa 13 vanoti vakarohwa pamusangano wavo wavaita wekutsvaga rutsigiro nezuro pazvitoro zvekwamapungwana
musi wesande anova nezuro ndo patakanga takuita musangano wedu vanhu vezanupiye vakauya vakaimba vakauya nekwatanga tiri tichiita musangano vachiimba
mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vari kugara vachiti havasi kuda zvomirishonga musarudzo
up to now there's been no violence let's keep this it is good for us we don't need to please anybody aravatovanhu vanowirirana vanhu misha yatinogara namasabhuku edu mahetman nemadzimambo Vati parize kuirana.
Izvi zviri kutsinirwawo nemutauriri wezanupf mumasvingo vapepukai chiwewe.
Hatitsigiri mhirizhonga vamutimba. Tofunga tinongoramba tichidzokororazve shoko iroro kuti mhirizhonga hatitsigiri. Asizve tisingatarisiri kuti iva vanozouya vachikomplena kwamuri kune dzenyuro. Vanenge vasiriwe vanenge vatanga chimusindo. Hatipazivi papo kuti pakamira sei. Isusu musangano position yedu ingori imwe chete iyoyo. Hatitsigiri mhirizhonga. President vedu baba vamunangagwa ronga vanotaura zuva nezuva vanotaura. Kuti tinoda a peaceful election.
Asi akafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri wetriple C vaostalosis vavatenda kuti mhirizhonga kunhengo dzavo munyika iri kuwedzera.
No, zvinoratidza kuti ZANU-PF iri kubvunduka. Ndosaka muchiona vakushandisa mhirizhonga, vakushandisa kuchidzira vanhu. Asi vanhu vemuZimbabwe ruzhinji ruri kuziva kuti yava nguva yekuti iite shanduko munyika. Imbotaya vazvitsva, 43 yezano ichikonewa. Ndosaka muchiona vachifosa vanhu, vachibvasa vanhu, vachitirekena vanhu. Asi takaudza munhu wese kuti kupedza zvinhu zvese kuenda pabalot musi wa23 August tovhotera shanduko, tovhotera vachamisa, tovhotera triple C.
Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vati vange vasati vanzwa nezvenyaya idzi vakati vachitaura nevakuru vemapurisa kwagutu nekuchipinge asi vatsigiri vetriple c vanoti chero vakamhangara nyaya dzavo kumapurisa vatsigiri vezanupf havasungwi ndakambirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba